Musangano we United Nations unoona nezvemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenhanhatu kana kuti 26th meeting of the Conference of Parties COP26 watanga muGlasgow, Scotland nhasi vatungamiri venyika zana kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachizeya kuti vangazadzikise sei zvimwe zvibvumirano zvakaitwa kare zvakafanana nezveParis Agreement neTokyo Protocol. Vamwe vatungamiri vari kumusangano uyu vanosanganisira vaJoe Biden vekuAmerica, vaEmmanuel Macron vekuFrance uye mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson. Musangano uyu uri kuuya apo nyanzvi muUnited Nations dzakayambira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo mamiriro ekunze ari kushanduka zvakanyanya pane zvadzanga dzichitarisira. Vachinyorawo padandemutande ravo retwitter munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vari kumusangano uyu vati vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira vaMnangagwa vaitawo musangano wavo padivi kuti vataure nezwi rimwe chete. VaMangwana vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuzadzikisa zvose zvinenge zvabvumiranwa kumusangano uyu. Kumucheto wemusangano uyu vaMnangagwa vasanganawo nemutungamiri weEuropean Council vaCharles Michel. VaMnangagwa vanoti vari kudawo kushandisa musangano uyu kuti vakurudzire kuti zvirango zvakatemerwa ivo nevamwe vatungamiri vehurumende yavo zvibviswe. Asi zvizvarwa zveZimbabwe hazvisi kuwirirana neutungamiri hwavo. Kumucheto wemusangano uyu kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira zvimwe zvichivatsigira zvimwe zvichivashora. Sachigaro wechidiki muZANU-PF kuUK Europe District vaFarai Muvhuti vanoti vari kufara nerwendo rwavaMnangagwa.
Tiri kufara zvikuru nekuya kwaisha president muno muUK. Sekuziva kwenyu, this is the first time that the head of state has visited the UK for over 27 years. Saka tiri kufara zvikuru uyezve we know kuti it's symbolic nekuti nhau yakauya ne-new dispensation ne-second iyozve iriyo second republic was that we are going to engage and re-engage. This is the crystallizing effect of that policy.
Asi kune vamwe vari kuratidzirawo vachitsutsumwa nekutonga kuri kuita vaMnangagwa vanosanganisira vebato reMDC Alliance, Zimbabwe Human Rights Organization nemamwe. Tabata vamwe vanga vachiratidzira muzvare Delina Muchikambizi.
Tiri pano pa STV Glasgow, tiri pano paseri takaungana nezvizvarwa zveZimbabwe tikuratidzira kuuya kwaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Tiri kuvava, tiri kupopota kuti hapana kuuya kwaari kuita kuclimate change. He's got nothing, absolutely nothing to contribute to climate change. Tiri kuda kutoti ave answerable to zvinhu zvese zvaanoita mahuman rights violations nemaatrocities ese akaita kubva kuna gukura hundi, kubva kuma mass murderers, corruption nezvese zvaanoita torture, murders, forced disappearance. Tiri kuti isusu Zimbabwe lives matter. Patiri ipapapa tawanda takasangana nevamwe tiri about number yasvika kuma ndingada kuti 200. Asi kuti pane vamwe vari munzira kuramba vachikumbira vachifamba vachikumbira madirections kuda kuona kuti tiri papi tiri kuita nezve kuita sei. Saka ndipo patiri pano paSTV Glasgow master
nema musangano weCOP26 uchapetwa musi wa12 Mbudzi.